Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kukadzi 26 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri wemasangano anoshanda akazvimirira sezvo izvi zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vabuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyi vaChamisa vanenge vari kunze kwenyika, Engineer Elias Mudzuri ndo vanenge vakabata chigaro chavaChamisa. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa kunyika dzemuAfrica runouya mushure mekunge munyika. Maona miri zvonga iri kukonzerwa nehurumende iyasiya ruzhinji rwevana veZimbabwe vari parumana nzombe. Vatamborinyoka vanotiwo nhengo huru dzebato ravo dziri kugara dzakaoneswa chitsvuku. Vati vaChamisa vari kutarisirwa kudzoka kumusha mukupera kwesvondo.
Zvinobatsira kuti vazivise pachena zvaitwa nekuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri wemasangano anoshanda akazvimirira sezvo izvi zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Mugwaro raburitswa nemuzinda uyu, America inoti iri kukurudzira hurumende yava Emerson Mnangagwa kuti iremekedze bumbiro remitemo yayo yochengetedza kodzero dzevanhu pamwe nekuita kuti pave nekugadzikana kunopa mukana kumunhu wese kuti ave nechekuita mukuumbwa kwebudiriro yenyika mune ramangwana. Mashoko ehurumende yeAmerica aya anouya munguva yevatungamiri vemasangano akazvimirira pamwe nemasangano anomirira vashandi vari kusungwa nekushungurudzwa zvisina tsarukano uko kodzero dzevanhu dzichienderera mberi nekutyorwa nemauto pamwe nemapurisa. Vanhu vanonzi vainge vakapakatira pfuti vakaenda kumba kwemiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe vachivatsvaga vakawana pamba paina amai vavo. Mapurisa anonzi ari kutsvagawo nhengo dzakawanda dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti nhengo idzi dzine chekuita nekuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera mauto akapfuura vanhu vanodarika 11 vakafa. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadheva mavhinga vanoti zvaitwa nemuzinda weAmerica zvinofanirwa kupembedzwa sezvo hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu sezvinonzi hapana bumbiro remutemo yenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvinobatsira kuti vazivise pachena zvaitwa nekuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Sandizvo hazvina kunaka kuti vashandise mitemo yenyika nemapazi anochengetedza mitemo kuti vashungurudze vatungamiri vemasangano akazvimiririra apa tichisanganisira va Rashid Mahia vaka sungwa iko zvino kubva zuro vari kupomerwa mhosva yekumukira hurumende asi mhosva yacho inenge isina nheyo dzakaibata inenge isina payakamira zvichireva kuti kushungurudzwa kwevanhu hazvifaniri kuitwa zvino patimiro takaipa zvinopa kuvhiringa basa rinenge richiitwa rekuti nyika yezimbabwe ionekwe pasi rose senyika inotiremerera inoremekedzwa inotevedza mitemo kana vanhu vachiona vanotarisa kuti ko vemasangano akazvimiririra vari kubatwa sei munyika iko zvino zimbabwe inenge yakupinda mubandiko redziya nyika dzine ukama husina kunaka nevanhu vadzo dzinosanganisira vanavietnam vananorth korea nedzimwe nyika dzine unhu husina kunaka izvi hazvina kufanira
saka munoona here imi hurumende ichitora mashoko iwaya ekuyambirwaya
pane dambudziko nekuti ndinoona sekuti kuvatungamiri venyika kune vamwe vari kuda kunyanya humbimbindoga hwekuti hatinei nevanotitsiura vanoti kana vakatsiurwa vototsamwa vodambura makumbo segurwe izvozvo hazvina kunaka vanhu vakuru ngavabvume kutsiurwa vachiziva kuti nyaya yekodzero haisi nyaya yekune dzimwe nyika inyaya yekodzero dziri mubumbiro renyika rezimbabwe rakabvumirana nevanhu vese kureva kuti kuremekedza kodzero dzevanhu chinhu chinofanira kuitwa nezimbabwe isina aisunda kwete asi hatisati tasvika ipapo nekuti vazhinji vari kutaura zvine mutsindo kuzanu p f bato rinotonga vanhu vasine hanya nekodzero dzevamwe
hurumende yagarawo vamavhinga iri kupomera vemasangano akazvimirira iwaya mhosva yekuda kupidigura hurumende mungazoona here imi kupindira kwana america kuchisiyawo masangano akazvimirira aya ari pakanaka nehurumende
kutaura kwehurumende hakusiiko kungotsvaka kupomera nekunongedza dambudziko rinozivikanwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka utungamiri pane pahuri kuita zinyekenyeke panyaya dzezveupfumi vakuru venyika vakatadza kupedza dambudziko reuori mukati mezimbabwe mutarangarira pagore ra2017 pakatorwa nyika nechisimba vachibatsirwa nemauto vakange vavimbisa kuti aiwa tapa mutangiro mutsva asi tiri kuona kuti aiwa zvinenge zvisiri izvo vanhu vari kumbunyikidzwa vanhu vari kurarama vachitya zvakanyanya mukati menyika yavo hapasisina kusununguka kuya kana vatungamiri vakangodzokera ipapo vamunangagwa vaitaura wani kuti the voice of the people is the voice of God ko ngavateerere kaizwi ramwari riri kutaura vanhu vachichema kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa kukwira kwemitengo yemafuta ekubikisa kukwira kwemitengo yechingwa zvese izvi haumirire kuudzwa neamerica kuti kumba hakuna chingwa haumirire kuudzwa neamerica kuti mafuta emotokari hakuna vanhu vari kuyavanya vari kuzvionera mukati mezimbabwe hurumende ngaingoteerera izive kuti kana ikagadzira matambudziko evanhu vanhu vachairemekedza vagoitenda
vanga vari nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadeva mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa nestudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi munigeria zviri kubuda mukuverengwa kwemavhoti uku zvichiratidza kuti mutungamiri wenyika vamuhammadu buhari vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika nhasi zuva rechipiri sarudzo idzi dzichiverengwa muguta guru renyika iyi reabuja bato riri kupikisa repeople's democratic party riri kupomera hurumende yavabuhari mhosva yekumbunyikidza zviri kubuda mukuverengwa uku vanopikisa musenegal vari kuenderera mberi vachiratidzira kusafarira kwavo kwavanoti kukunda kwakaitwa nemutungamiri wenyika iyi vamaki sall musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo wapfuura mutungamiri wehurumende anoti vasall vakakunda zvine mutsindo zvakabuda musarudzo zvichaziviswa zviri pamutemo nemusi wechishanu Matambudziko emunyika munyaya dzezveupfumi anonzi ari kuramba achiita chamuramba mhuru ukuwo hurumende isingaratidze kuti ine zvairi kuita zvinorerutsa ndima. Dambudziko remari yekunze rinonzi rasvitsa kuti vemabhazi anotakura veruzhinji vasendeke mabhazi avo nekuda kwekushayikwa kwedhiziri izvo zvinonziwo zvave kusiya vanofamba nemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji vachiona chitsuku. Vamwe vanoti dambudziko iri rakawedzerwawo nekubuda kunonzi kuri kuita vemabhazi vakawanda muurongwa hwehurumende nevemabhazi ava huri pasi pekambani yehurumende yeZupco. Zvinonzi vemabhazi ava vainyunyuta nekusabhadharwa sezvakanga zvawiriranwa neZupco, izvo zvaivasiya vasina mari dzekuzogadzirisa mabhazi avo kana akanga oda kugadzirwa. Asi hurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo inonzi iri kuti mafuta arimo munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata vagumbo kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nezvenyaya yematambudziko emafuta ekufambisa zvikuru edhiziri, tabata mukuru weMCOS vajoane mufukare avari kutaura vakazvimirira patavabatawo vari mumutsetse wekutengawo dhiziri.
Ndinotori mukiu iko zvino Jonga, ndakatomirirawo hoping kuti by the time ndichazosvika to the pump rinenge richipo. So hazvina shuwa, pamwe ndichatongomira ipo pana apapa zvonzi rapera, and mazuvano kana rapera hazvisina zvokuti pane rimwe riri kuuya mangwana, hazvizikanwi kuti rinenge richizouya rini.
Chii chiri kunzi chakonzera kuti dambudziko iri ringe richidzoka? Vamufukari, takamboona mazuva apera kunge zvinhu zvazvareruka.
Hurumende iri kuti pakaitika logistical problem, saka ndiyo iri kukonzera izvozvi. Otherwise dhiziri riri muno munyika, mari yokuribhadharira iri muno, asi panenge pakangoitika some logistic problem. Handingakwanisi kunyatsokutaurira nokuti handinzwisisi uye handizivi the logistical problem that happened.
Asi muchitarisawo dambudziko iri, ii dambudziko ringabata zvakadi takatarisa kune vemabhizimusi nokuti dhiziri ndo rinonyanyoshandiswa?
Rinotobatisisa chaizvo, nokuti as you say dhiziri ndo rinoshanda pamamachinari yese mumafactory. Dhiziri ndo rinodiwa pakuti distributor zviya zvamunenge magadzirisa. Saka as far as business is concerned, rinotori serious chaizvo chaizvo.
Takambonzwa gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu vajora mugumbo vachitaura nyaya yekuti munyika mune mafuta akawanda kwazvo asi mari yekuti anga achibhadharwa hapana. Zvinofamba sei?
Sokuziva kwaunoita, mari yedu yakawanda iri mumaRTGS dollars. Mari yedu yemari chaiyo chaiyo yamunoziva imimi ishoma. Saka kuva nemaRTGS dollars hazvirevi kuti unokwanisa kutenga zvese zvaunoda, nokuti zvizhinji zvaunoda zvacho zvinoda maUS dollars chaiwo chaiwo. Kutaura kwandiri kuita newe kudai izvi, ndiri kunzwa nerunyeve kupe kuti pane mangu magaraji paunongosvika uchingodira, asi mari yacho yaunobhadhara unenge uchibhadhara mari chaiyo chaiyo, not the RTGS dollar. Saka isu vamwe tose tisina maUS dollars tisu taakuuya tichisukokiwa pamagaraji aya achiri kuaccepta maRTGS dollars.
Asi iyo mari yacho iri kuwanikwa here yekuti vanhu vange vachishandisa? Nokuti vazhinji varikunzwa kunzi RTGS dollar imari yokuti vanokwanisa kubata here vachienda naye kunotenga chinhu mustoro?
Iyoyo inowanikwa only on your banker's card. Ukaenda nebank card rako uchisvika pana ari kutengesa ane swipe machine, aiwa, you can swipe whatever amount you want, but the real physical bond note richiri kunetsa nazvino. And kana riri US dollar, iro unofanira kutova nemamwe mawaniro auri kuriita kuti uve naro, nokuti kana uri mushandi anoshandira muno muZimbabwe, unless you are working for a non-governmental organization or an international company, unotongobhadharwa nemaRTGS.
Tiri kuona pane musika wekuti vanhu vakwanisa kuenda vachinotenga mari yekunze yeAmerica yekumabhanga. Zviri kuita here kana kuti musika mutema uchiri kungoenda?
Dai zvazvaita musika mutema ungadewa wakapera, but fact yokuti musika mutema uchip means kuti hazvikwanisiki kuti ungoinda kubhengi iko zvinezvo unosvika kuti ndipewo mayusa uchimawana, nokuti hakuna. saka kana wakutorida uchirida chimbi chimbi woto inda pamusika mutema ipapa
zvino pamusika mutema rinozowani kwane mari vamufukare
ndo zvinonetsa zvacho kato ukaita lucky rokuri wana mumabhangi rinenge riri kuma 2.5 2.6 ndo pariri kutambira riri ipapa kana ukazouya wokumusika mutema apa dzimwe nguva akakutosvika ku4 chaiko
zvii zvamungakurudzira kuti matambudziko ese ari kutarisana nenyika munyaya dzezveupfumi agadziriswe
jonga hatikwanisi kugadzirisa zvinhu zvedu through monetary policies nokuti hatina a currency of our own saka the only way tinokwanisa kugadzirisa zvinhu zvedu izvi is through fiscal policies tadya chinhu chatiinacho hatisi kudya chatina tikauraya taisa discipline into our expenditure izozo zvega taregera uhori izozo ndo zvega zvingatiita kuti tibatsirikane otherwise zvokuti tati RTG dollar redu riri kutrade at so much we have no control over that
avanga vari mukuru weMkoz vajane mufukare vachitaura vakazvimirira vari parunhare muHarare neStudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzira hama neshamwari kuti dzitifarire
Mazana nemazana evanhu vanonzi vakatambura nezuro manheru munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nemamwe maguta nekuda kwekunetsa kwemabhazi nedzimotokari zvinotakura veruzhinji izvo zvinonzi zvakakonzerwa nekushayikwa kwedhiziri mumagaraji akawanda. Dambudziko remafuta ekufambisa iri rinonzi rakatambirwawo nevemichovha nemaoko maviri sezvo vakachikwidza mari dziku takura vanhu pakufamba munzvimbo dzakawanda kubva padhora rimwe chete kuenda pamadhora ari pakati pematatu nemashanu zvichienderana nekuti rwendo rwakareba zvakadii. Vamwe vanoti dambudziko iri rakavedzerwa nekubuda kunonzi kuri kuita vemabhazi vakawanda muurongwa hwehurumende nevemabhazi ava huri pasi pekambani yehurumende yeZupcom. Zvinonzi vemabhazi ava vainyunyuta nekusabhadharwa kwavanoti vari kuitwa neZupco sezvo vakanga vakawirirana izvo zvaiva siya vasina mari dzekugadzirisa mabhazi avo. Ukuwo dambudziko remafuta ekufambisa rinonzi rawedzerwa zvekusvika pakaipa hurumende ichinzi iri kutatarika kuwana mari yekunze yekuti ishandise kutenga mafuta aya aya anonzi atori munyika nechakare. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kunyange hazvo vagumbo vaudza newzimbabwe.com kuti zvinhu zvakagadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano revemabhazi rechitungwiza Commuter Owned Bus Operators Association vafarai muza.
Kuziva kwandiri kuita inini hatisi kunyatsoziva kuti chiri kuitika mukati macho chaicho chaicho chii. Chatinoona isi ndicho kuti tinoona mota dzichifamba pamugwagwa. Kana tadziona mota dziye dzichifamba pamugwagwa tenitiri zvinhu zvese zviri mumaringe. Asi pazuva ranezuro ndopatakaona kuti mangwanani vanhu vakadumbirwa vari munzvimbo dzavanokwirira mabhazi iwayo wachishaya chokufambisa kuenda kumabasa. Vaiwa wano uwandu wakawanda chaizo. Chokuti isu ni motikari zedu. Tayangata wakungwe teobasa redu yata garadishita kare jisho wafambisa wano kuenda kumaguta. Na izo ozo zimizizo. Waka shikira kumaneru. Ziri zokuti mkurengi special patino takuri rao. Vano wakanga wane uwandu zakanyanyi sisa. Inini uo ndakanganda topezo obasa kuma teni ze kumaneru. Ndaka zofu nilono wamu wakuma na wangu waliparinga wakata mdara kuno kuwano wakati wandei cha hizo kuti dae mamuru wangu mnetu diesel zishoma maita uti mota ziwe kuno kuwano wadi wakwanse kurara wari kumba ndaka zotumiro mabati na hili haka shika haka wana wano haka toya aine sendi
achende
sa wano kumarikishi nishitunguiza saka ndochi nilo chataka wano one zure chocho asi zishinji zirikitika kuti tingati kushome kwa mabazi kana kuti chii sakao ni gazi kwenye zuru.
Asi urongwa wenyu ne Zupco uchiri kwende rambere ere wa maisha mabazi kuzupko na kutuza uchiri rusira wa veri jinji.
Veri jinji wangwa kare rukira wa shukuru sii. Jikuru mingata ure ninyi ya kuti mitengo ye kupandisa atetu mafezi. Ani ngari kebo. Jezu kuti unungo jizawati kana kuru chitungi za city i dollar 50. Saka hizo zozo anu saka reru kani kuna kashukuru sei chukuti munuwae kwa nsa kubajeta kuzika kuti nini ndeni chenda dola fiche kuguta dola fiche kuzoka kumba anu bajeta pa mwezi oronga upenyu chinozo padambu ziko kashukuru sei kana paitika kutipashai ka transport ziyo zino konzi rone kushomika kana kungawe kwa mafuta ezi motikari lema kondi zino waninga waa kustora semkana ukungo kwiza marido zezi chukuti anu pesera waa kuma $2.50, $3 munu wa ora sika budget wano ni huko pandaka notora wano mkuta inini ne bazi wanga waka ungana wachiratiza kubatika na zakanyanyi sisa nekuti wakaenda wasina ugazira marizu zeza anza akuta uruwa nema kondi
saka dambu zikore zizi liru kubata yose itikunza oti rinengara towe zira
isusu tukuto wana kuti zizi liru ilaka kuira kwenda pa $3 something asi tukuto wenda machu nezuro ningangoti ndakarara nezura na asi ndarara zichenda kuma to 5 ndaka ngandiri pamutsara mabazi yo aenda paunotakura wanhu kuti wanhu ndakasvika kuma 12 seke 1 and 2 saka ndakazodzokera futi kumvura chena kuchinhamo kunobatiyo diesel ndikazobva ipapo dzakuenda to 5 kuti ndimise mabazi aya akwanise kuti kutakura wanhu kuseni saka dambudziko rediesel tikuriona nekuti mitsara iye iri kutanga zvekare ende unoona kuti sezvakaita zvine zvibazende zvatu apo pane zhowe zhowe risingaite nenyaya yekuti ndopedza pane pachionga paniki pane diesel.
Vanga vari mutauriri wesangano revemabhazi rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Munyori mukuru wesangano reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC mudunhu reAfrica vakwasi Adu Amwankwa avasvika munyika nhasi vakapedza zuva rose vakavharirwa nevebazi rinoona nezvekupinda munyika vaburiswa muusungwa uye vave kutarisirwa nekuenderera mberi neurongwa hwavo munyika. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vaamangwa avo vanobva kuGhana vasvika munyika nhasi mangwanani vaine magwaro avo akakwana uye varegwa vachipinda munyika vakatoenda kuhotera kwavari kugara. Vaamangwa vati vashamisika vanhu vekuimmigration vavi kuti vanofanira kudzokera kunhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport uku vapedza zuva rese vavi kutyirwa kuti vachadzorerwa kunyika kwavo. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions iro rakavakoka nemasangano anomira vashandi muAfrica ayurira kuhurumende yeZimbabwe achisvora mabatirwo avaamangwa pamwe nekuti hurumende yeZimbabwe ipo chikonzero chekuvavharira. ZCTU yakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court uye gweta ravaamangwa vavo Benshava vaudza Studio 7 vanoda kuti bazi rezvemukati menyika ritsanangure mabatiro araita vaamangwa.
Taenda kudare guru reHigh Court tichikanda mapepa ekuti nyaya yekuvharirwa
kwe client yangu vakwasi kunzi iko nechimbi chimbi tiri kuti isusu kuvariro kwavaita kuri kunze kwemutemo nekudaro tiri kuda kudari gurura airport riti ministry of home affairs na iwo immigration vamusunungure nokuchimbidza kana kuti vamuunze pamberi pedari vozotaura ivo zvikonzero zvinogutsa zvaita kuti vamuvharire nekuti isusu tiri kuti zvese zvaitika zviri kunze kwemutemo hazvimo mubumbiro remutemo weZimbabwe kana chikamu chipi zvacho chemutemo inoshanda muno munyika.
Munyori mukuru weZCT Yuva Japhet Moyo vaudza Studio 7 kuti vamangwa vazoburiswa manhero ano uye vanofunga kuti kumhanya kudare kwavaita ndiko kwaita kuti hurumende idzokere kumashure panyaya iyi. Vamoyo vasangana navamangwa manhero ano uye tariro yavo ndeyekuti vachaenderera mberi nemisangano yavo. Vamangwa vachasangana nevakuru vakuru veZCTU vachinzwa nezvekusungwa kwavakaitwa pamwe nekunzwa kuti zvinhu zvamira sei munyika. Vachasanganawo negurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, International Labour Organization pamwe neEmployers Confederation of Zimbabwe. Zvichakadai vamwe vanoita mitambo pamaterevhizheni pasi pekambani yeBusstop TV, Samantha Kureya kana kuti Gonyet na Sharon Chideu kana kuti Magirazi nasi vambosungwa nemapurisa eLaw and Order vakapunzurudzwa pamusoro pemumwe mutambo wavakaita vakapfeka mbatya dzemapurisa. Gweta ravo Valizwe Jamela veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vaburiswa vasina mhosva yavapomerwa, asi Gonyet audza Studio 7 kuti abvisa faindi uye kutaura kuno mapurisa amudaidza zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Takangano vateereri kuti muchirongwa chedu chevechidiki nhasi cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvangu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri wemasangano anoshanda akazvimirira sezvo zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Kati senda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Nhlolanja 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa agcine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa ngokulingisa behlekisa uZulu. USamantha Kurea waziwa ngelokuthi Gonyeti lomngani wakhe uSharon Chilewu. Umanyano United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million ababhekane lendlala embi kakhulu eZimbabwe lonyaka. Uhlelo lukahulumende lokuthi isisindo sedola seMelika sibekwe ikuthi liyabe lifunakala okunganani mhlalokho okuthiwa ngesilungu willing buyer, willing seller, luqale ngendlela engayisiyo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Thank you.
siyaxolisa zulukandaba, imitshina yethu lokhu ingasebenzi kakuhle, kodwa ke sizaba sizama ukuthi silungiseke imitshina yethu. Amapholisa agcine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa ngokulingisa behlekisa uZulu ama-comedies ngaphansi komsakazo kamabonakude osebenzisa enkundleni zokuzilibazisa we-Bustop TV. Unkosazana Samantha Kureya, owaziwa ngelokuthi Gonyeti, lo Sharon Chideu, yena osebenzisa igama lokuthi Magirazi. Ababili laba abakhululwe kungela cala abaletheswayo. Bebethethwe ngamapholisa ohlangothi lwe-Law and Order olweZimbabwe Republic Police. Igqweta ebelimele ababili laba ngumnumzana Lizwe Jamela ngemva kokuthunywa ngabenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amapholisa abefuna ukwethesa ababili laba umlando wokubangela imisebenzi engelakhanda i-criminal nuisance. Emdlalweni abawenza betshengisa ububi bamapholisa kwezokuhlukumezwa kukaZulu emdlalweni abawenza begqoke impahla yamapholisa betshaya abantu. Kolunye njalo udaba, umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million ababhekane lendlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abadinga usizo lokuphuthuma ngokuphuthuma. Ngokunjalo umanyano lo uthi uzathumela iziphathamandla zawo eZimbabwe kusasa ukuyahlaziya umumo ukuze wazi ukuthi ungaphathisa njani. Ukuphuza kokuna kwezulu lonyaka kwenze abantu abaningi behluleke ukulima. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lowake waba ngumeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Bednico Bebe yena othi umumo esigabeni sakhe mubi kakhulu.
Abaningi esikhuluma nabo abafike emabhenki bahlangana le nkinga yokuthi ama-company yiwo thwa khona anikwa ithuba ukuthi bathenge kumbe lokuthengisa. Umuntu kazana nje ukhanya kuhlupha nje nxa angaphandle kokuthi nxa umuntu evele ethengisa engelandaba lokuthi intengo yakhona injani, ngoba abantu bayakhonona bayakhalakhala besithi intengo yakhona ikhanya iphansi kulaleyo ezizakala emkambo. Kungathi bayangenangena nje bethengisa, kodwa ababaningi njengalokathi sikukhangelele.
Yona intengo iminjani ezitolo lapha kulandela uhlelo lonalolwana olwe-monetary policy?
Intengo zikayikaguquki, ngoba kuthatha isikhathi phela njengoba yasisitsho nje ukuthi inkinga yakhona yaqalela khatshana yokuthi abantu bathenga imali yangaphandle emsikeni. Ujithi izimpahla abalazo bathesti abalazo kustoku, izimpahla ezathengwa ngentengo yani ephezulu 1:4 kumbe 5 kuzakusekule engxenye kuzakuthengisela. Njengoba phela ngesithi ukuthi intengo yani 1:2.5 inikezwa osobhizinisi amakhampani ababevele behlwa khona yibaba abangenisa impahla eziqakathekileyo ezokulungisa ezinye impahla ezithenge ezitolo.
Luthe lusethulwa uhlelo lwe-monetary policy lapho sezwa abanye besithi umkambo wensitha i-black market yokuthengisa imali usuzaphela. Ubona kusenzakala yini lokhu njengoba sisizwa kuthiwa i-rate yakhona ilokho iphezulu emkambo wensitha?
Ya, abanye abakobulawayo bathi khona othiphatheleni bebekhonona bekhalakhala ukuthi sebebalutshwane, ngoba phela esifane sikwazi ukuthi amakhampani osobhizinisi yiba ababethenga imali eningi emsikeni womnyamalwana. Nxa sebenikezwa ithuba lokuyathenga amabhenki baza kutsho ukuthi sokukalutshwane ukuthi baye emsikeni yomnyama. Kodwa eHarare kulokhu kulokukhuluma okukhona ukuthi kusathengwa basathenga imali emsikeni omnyama i-rate yakhona ilokhu i-1:4 kumbe 5 kutsho ukuthi nxa sokuthiwa khona engxeko izaphela, akukapheli kathesi. owakade siyavula abantu abambalwa ababelokhu bethenga imali e-roadport kumbe e-starten emgwaqweni.
Okukuthi kuyini okungenzakala kunsukwane ezilandelayo ngokubona kwakho?
Engibonayo ukuthi kuzabe kula maqembu amabili amakhampani labo so business bayagcina ngoba bebekhalakhala besithi bona imali abayizizayo e-bank ilutshwane. Nxa kungadingeka indlela yokuthi imali entengo ye-bank ikhweze isuka ku-2.5 inxa kusuke kubo-3 kumbe kubo-4 kuzaba lezi mali eziningi eziyabe sizithengisele e-bank. Njengobona kwamina kungaba yinto ezakwenzeka ngokwesikhathana ngoba abantu abaningi bevele bebesonda ukuthenga ngaphandle ngoba sokubotshwa kulabantu abavele ababethiweyo amapholisa lawo ayebehambahamba abagcina nje abantu bayagcina nje sebejayele ukunje bebhenki loba into ngakhona engathi phansi kodwa bayebeselelothando ukuthi bangene ebhenki lapho kungahluphi.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare, ekhuluma ngodaba lohlelo lukahulumende lokuthi isisindo sedola leMelika sibekwe yikuthi liyabe lifunakala okunganani mhlaloko okuthiwa ngesilungu yi-willing buyer, willing seller. Okwamanje ke sengilithiya ke ezandleni zikantungameli Nkomo ewexoxa ke lo mnumzana Bednico Bhebhe owake waba ngummeli weNkayi South edalelwe ephalamende bekhuluma ke ngendaba yendlala ethiwa yona indlala yakhona izahlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million lo umnyaka. Hayi ke Zulukandaba, siyaxolisa njengoba ngike ngatsho ke imitshina yethu hayi ayisebenzi kahle lamhlanje ikhanya ibanjwe ngungqwaqwane kodwa ke siyazama ngamandla ethu wonke ukuthi silethuleleke indaba zethu njengensukwini. Siyaxolisa njalo ke Zulukandaba, imitshina yethu kayihambi kahle. Amadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa basole abanye babo abathe kusehlakalo sikamfundisi Alf Lukau odabuka kwele DRC webandla lokholo ele Alleluia Ministries owenze kwabonakala angathi uvuse umuntu wabafileyo. Lesi senzo sesithukuthiseli kakhulu izizalwane zakhele South Africa lohulumende. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg khona le eSouth Africa.
Lo msindo wemihlolo kwamfundisi Alf Lukau ebonakala emfanekisweni ebulenjini be-internet imtshengisa evusa umuntu obebikwa eselamalanga amabili efile esefakwe lasebhokisini kuba angcwatywe. Lesi senzo sobuqili ngenjongo yokuzidingela abakhonzi sisolo kakhulu ngabaningi ngemva kokuvela kokuba lo obekubikwa ukuthi ufile akula bufakazi bamapolisa lesibhedlela ukuthi ubefile. Kanti njalo lenkampani yokungcwaba okuthiwa yiyo ebisiyaqhuba umngcwabo wakhe isithi kayizange ibe nesidumbu salowo muntu. Ukuvela kwembiko ethi abafakaza imfa yalowo muntu ngabe Zimbabwe laye evela kulelozwe sekuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe zizonde zikanunwabo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi basele bengalankani.
Kuyadanisa futhi kuyayangisa ukutholakala kwabantu bakithi bethinteka phakathi kwehlazo elingaka elethuse umhlaba wonke ukuthi umuntu uyavuswa esefile.
Le yinto egcizelelwa ngomunye wesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama.
Kusithilela inhloni thina abantu baseZimbabwe ukuthi siphatheke entweni ezinjengazo nalezi. Singabe sihluphekile sifuna imali kodwa ngibona kuyinto engaphandle.
Umphathi Ntambo Gaja lwezomdabu kwele South Africa usekhudaze ikomishini ebona ngezenkolo ukuthi ivikele umphakathi kubafundi abafana lolukawu. Kanti ngomgcini isihlalo wale ikomishini unkosikazi Thoko Mkhwanazi Xaluva uthi bahlela ukuyabophisa umfundisi Lukawu.
Bekufanele ukuthi umfundisi Lukawu abe esemise umsebenzi sekuhlolisiswa ngalesi isenzo sobunyamazana asenzele sona.
Usenjalo igqwetha elimela inkampani yongcwabo iKings and Queens okuyiyo elemota okuthiwa ibithwele isidumbu salo okuthiwa uvukile. U-advocate Mafu uthi bahlela ukuyavula icala ngoba imota yabo isetshenziswe ngokungekho emthethweni njengoba bengazilutho ngalo umuntu okuthiwa yibo abebephiwe umsebenzi okumlungiselela ukuthi ayingcwatshwa.
Umtshayeli wethu usuke kithi engelabhokisi engelasidumbu kodwa ele mota yethu kuphela. Sengithole umlayo wokuthi sethese laba bantu icala lokungcolisa igama lethu.
Indaba zabafundi abenza ukubi besebenzisa iBhayibheli kwele South Africa ziyanda ngokoqela ababamba iganyavu abadlisa abantu inyoka loba utshani. Melisulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations bathi ensukwini ezintathu ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane ezithobamunwemunye i-9,000 abasuswe endaweni eyathunjwa ngamalwecatsha awe-ISIS kwele Syria. Uhlangothi lwe-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kwele Syria luthi iningi lalaba bantu ababaleke emzini owegabaguzi ngabesifazane labantwana. Inhloko kahulumende yakwele Bhilitane uTheresa May ubike ukuba uzavumela amalunga edale lephalamende ukuthi avote kuzibopho zake ezihlela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano wamazwe aweYurophu kungela migoqo yokumele kulandelwe ukuze kulotshwe isivumelwano lamazwe angamachumi amabili lathobami nembili aweEuropean Union. Uhulumende weZimbabwe uqine ekhulula unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenza emhlabeni jikelele ebona ngezwekazi le-Afrika ye-International Trade Unions Conference, i-ITUC. Africa umnumzana Kwaisi Adu Amankwa obezabonana labenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Amankwa ubekhangelelwe ukuhlangana nabogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu abenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, lemela abaqhatshi e-Employers Confederations of Zimbabwe, MCOS, ukuzabona umumo elizweni ukuba uyisima kanjani ngemva kokubotshwa kweziphathamandla ze-ZCTU ezigoqela umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele kule nhlanganiso kanye lomkhokheli wayo umnumzana Peter Mthasa ukuze kuxazululwe okwenzakalayo elizweni. Unobhala jikelele we-ITUC Africa ungene eZimbabwe namhlanje ekuseni waya ehoteleni lapho bekumele ayehlala khona, kodwa iziphathamandla zikahulumende zamlandela zamthatha zamusa enkundleni yendizamtshina eye-Robert Gabriel Mugabe International Airport, lapho abikwa ubegcinwe khona ngaphambilini kokukhululwa enikezwa ezandleni zamagqwetha akhe. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Njalo ezodingisisa ecazulula ukuthi kungabe kwahamba njani, izinto zimi njani, sisebenza njani njengama trade unions ngemva kokuba kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa kwethu. Uthe ngemva kokuba esengenile phakathi kwelizwe wayafika endaweni yakhe yokulala Jameson Hotel, wabona eselandelwa ngamapolisa emigration. Bafika bamthatha bambisela e-airport.
Umoyo ulandisa njalo phezu kwabakucabangela ukuba uhulumende ubefuna ukukwenza.
Sibona engani uhulumende uhlose ukuthi amdeport. Asikwazi ke ukuthi bamnika cala bani. Kodwa kusimangalisi ke ukuthi uhulumende ikho akwenzayo. Sakubona ke uhulumende ekwenza lokhu ngeminyaka edlulileyo.
Uthi akuqali lokhu okwenzakale ku-Amankwa esithi zikhona ezinye izethekeli ze-ZCTU uhulumende azibuyisela emuva.
O Alisisi Yame, abekhosathu, the Coalition of Black Trade Unions of America, ngabanye abakulisti yabantu abathathwa emahoteleni yabo badiphothwa bengalacala ukubuya nje bezonika i-solidarity le-ZCTU. So sizwa ubuhlungu ngalokhu okwenzakileyo kukhwesi namhlanje ekuseni. Sesingazama ke lathi ke lezo ngendlela zonke ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyaphumelela ukuthi abuye azehlangana lathi.
Umoya uthi abanye abekade kumele babuye lo Amankwa bevela esikolweni se-ITUC bahle balelwa ukubuya elizweni ngokuncitshwa amavisa.
So akusimangalisi lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bonke abafuna ukuvakatshela izisebenzi lapha ekhaya, abafuna ukuvakatshela iZCTU bancitshwa amavisa. Ama countries lawa angadinga amavisa bafanele bezingenele kuphela, sebebotshwa ke emaborder, ema airport bebiselwa ngamuva. Into esiyikhangele lokuthi aluba nje i-UN kufanele ke ikukhangelesise ukuthi kungaba ikuhlalisana yini lokho.
Igqwetha elimela u-Amankwa umnumzana Obey Shaba uthi ubeselukhweze emthethwandaba we-High Court lolu daba ngaphambilini kokuba akhululwe. Ulandisa ngahlangane lakho ngesikhathi edinga ukukhulumisana lomuntu wakhe enkundleni ye-Robert Gabriel Mugabe International Airport lapho abekade egcinwe khona.
I went there and I was told that I was not allowed to have an interview with my client at the moment. So effectively, I've been denied access to my client. What I'm in the process of doing right now is to go back to the head office in town, immigration head office, and complain that I've been denied access to my client. It is his constitutional right to legal services. And I will see how they are going to deal with the matter.
Unobhala jikelele we-ZCTU uthi uze wenelisa ukuhlangana lo-Amankwa ngemva kokukhululwa kwakhe namhlanje ntambama ethi ukugijimela kwamagqwetha akhe emthethwandaba yikho kungabe uncede uthini akhululwe. Umoyo oqhubeke ethi ulethemba lokuthi u-Amankwa uza kwenelisa ukuqhubeka ngemihlangano yakhe leyinye inkokheli ye-ZCTU uzaphinda ahlangane njalo lo mphathintambo wezisebenzi uDr. Sekayinzenza abameli benhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization kanye leyabaqhatshi eye-Employers Confederation of Zimbabwe. Ngakolunye udaba oluhambelana lalolu, amapholisa akhulule abesifazane ababili abenza imidlalo yokulibazisa ngokuhlekisa uZulu ama-comedies ngaphansi kwenkampani ye-Bustop TV. UNkosazana Samantha Kureya owaziwa ngelokuthi Gonyet lo Sharon Chideu owaziwa ngelokuthi Magrazi bakhululwe kungelacala abaletheswayo. Ababili laba bebethethwe ngamapholisa ohlangothi lwe-Law and Order ngaphansi kweZimbabwe Republic Police ZRP. Obemele ababili laba ngumnumzana Lizwe.
Ulatiwe, ulatiwe,
iqembu le-Royal Destiny lisipha ingoma ethiwa iqilongo lisigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amapholisa acine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa abazakala ngokuthi nguGonyeti loSharon Chideu. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu ababhekane lendlala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gand.
Uzolithola